Autism chandinga taura mavhelasi chirwere chekuti kuZimbabwe changa chisina kuwanda zvekuti tingava nezita rataichipa kumuchishona. Asi autism chirwere chatingati developmental condition inoita kuti vana vasava necommunication kana kutaura sezvinoita vamwe vana vanenge vachizvarwa, vanenge vari kind of disconnected from vamwe vana. Ndizvo zvandingataura. Pangava nemazita azomuka, asi chirwere chatakakura tisinganyanye kuona.
Vabereki vangaziva sei kuti mwana angange aine dambudziko iri rekuva aine autism?
Chinotoitika mavhelasi ndechekuti chirwere cheautism chinoonekwa nemasymptoms kana zvinotarisika zvinosanganisira kuti mwana anenge asingataure pamatanho akasiyana siyana paya pa 6 months, pa 9 months, zvinoita vamwe vana vazhinji. Uyezve anenge achiratidza kunge pamwe asinganyatsekunzwa nekuti iye anotooperata a different universe yekuti iyo normal communication is one of the things chinenge chichisafa. Uyezve anenge achiita atinoti repetitive activities, pamwe anongofarira kuita that one thing, but zvimwe zvese zvachitoita kunge mwana ane misikanzwa haateereri nokuti anotongoraramawo in a different universe.
Tinonzwa vamwe vabereki vachichema chema nyanya kumusha kuZimbabwe kuti vana chiremba dzimwe dzenguva vanotora nguva kuti vazoziva kuti mwana anenge aine chirwere ichi. Munoti vabereki vaite sei pavanoenda kunoona vana chiremba?
Chandingakurudzira mavhelasi ndechekuti vabereki pavanoenda kunoona vana chiremba paya pamaregular checkups vana vachikura, vanofanira kutsanangurira kunana chiremba zvavanenge vari kuona zvisiri normal pamwana. Izvi zvinosanganisa zvatotaura kuti kana vari kuona kuti mwana haateereri zvakanyanya, sometimes we might just say mwana ane musikanzwa, but sometimes it might be because ane disability kana kuti ane this condition yeautism. Saka chandinge chikurudzira ndechekuti ngavatsanangurire vana chiremba kuti mwana uyu haasi kuprogressa zvakaita vamwe vana. Most families vane more than one child, saka unokwanisa kuona kuti mwana uyu akasiyana nevamwe pakuti patinotarisa kuti anga ava kutaura zvakakwana, haasi kutaura. Patinomupa mainstructions anenge ari nomaignore. Sometimes it's not just stubbornness, but it's because pane zviri kuitika zviri kuita kuti mwana asakwanisa kufollowa mainstructions. Saka chine chane chikurudzira kuvabereki ndechekuti tsanangurirai vana chiremba zvese zvamunoona zviri out of place pamwana, because vana chiremba pamwe vanenge vane 20 minutes nemwana zvatopera, havakwanisi kudetecta those signs and symptoms dzamune muri kuona sevabereki kumba.